zvanzviswa namaneja wacho Wandere vaClyde Musonda avo vanoti zviminga mpinyi zvanga zviripo zvaagadziriswa uye zvavanyorerana chibvumirano chekuti mutambo naye Millete Makado uyu uitwe musi wa18 kurume. VaMusonda vanoti semutambi ane bhandi regoridhe iri Makado achange ari pamusha munhandare Studio of Aztec 7 muMexico City umo vatambi ava vari kusangana. Uyu ndiwo mutambo mukuru wachiwandire kubva zvaasiya zvekuruka veruzhinji musoro achora mutambo wetsiva. Chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo naMakado zvekuti anonokerwa nemutambo uyu.
Gadziriro yemutambo unotevera yakamira zvakanaka, zvese zviri kuendeka, hapana zvisiri kufamba, zvichireva izvo kuti chero tikazitamba yemangwana tinokwanisa kutamba.
Makado akadzivirira bhande rake regoridhe nekurova Marianne Juarez. Chiwandire ndokukunda Juliana Munoz kuti awane mukana wekurira bhande regoridhe iri. Bhande regoridhe ndiro repamusorosoro mutsiva uye zvereWBC rinoremekedzwa kudarika mabhande emasangano ese etsiva pasi rose. VaMusonda vanoti vatarisa matambiro achiwandire vari kuona achisvika kure zvikuru mumutambo uyu.
Ane speed plus anokanda magood punches plus ndotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bosi. Ane speed yakanyanyisa.
Vanoti vanofunga vachiwandire anokwanisa kutora nekubatanidza mabhande emasangano ese etsiva pasi rino kana kuti inonzi muchirungu unification.
Musikana uyo ari kuenda kumberi zvekutoti tida kutoti azenge ari musikana anitori nemabelts ese mudivizhoni imomo, tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Pari zvino Chiwandire ane bhande resirivha reWBC akaenzana naCharles Manyuchi uyo akambotora bhande rimwe chetero akadzotorerwa naQuadratilo Abduzorok wekuUzbekistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.